Nyanzvi munyaya dzezveutano hweropa Dr. Gilter Gura vaudza Studio 7 kuti chirwere ichi chinopararira kubva kuvabereki kunyanya kuvanakomana. Dr. Guta vaenderera mberi vachitsanangura zvimwe zvezviratidzo zvinoonekwa pamurwere wehemophilia.
Hemophilia chirwere chekuti ropa rinenge richinonoka kugwamba nekungobhlidha kupfurikidza zvemazuva ese. Chirwere chehemophilia chinoparara kazhinji kubva kuvabereki, chinenge chitori muropa mumajini. Tinoona vana vakomana ndo vanowanzokuita
vatiwo.
Munhu ane hemophilia anogona kutaura kana kuona kuti chirwere ichi vanasekuru vake, hanzvadzi dzekwamai vanoita zvimwe chete, ropa rinononoka kugwamba, vachizvimba makumbo, vachizvimba majoins.
Mumwe chiremba Dr. Enoch Maida vatiwo
chirwere ichi chehemophilia chine chokuita nenyaya yeropa kuti kuumbwa kwaro, uye chinoita kuti kana munhu zviya akakuvara, akakuvadzwa, kana kuti akaita zvinoita kuti abude ropa kana kubhlidha, zvinozobatsira kumisa kubhlidha ikoko zvinenge zviri mukati, zvinowanikwa mukati momuviri, atinoti maclotting factors. Ndo zvinobatsira kuti kana paya munhu akakuvara akabuda ropa, atinoti maclotting factors iwaya ndiwo anobatsira kumisa kubhlidha ikoko. Munhu anongozoti ndambobuda ropa asi razomira zvaro.
Mukuru weZimbabwe Hemophilia Association vaEliot Chintembo mumwe wevarume vakazvarwa vaine denda iri.
Ndakazvarwa ndinacho 40 years ago. Hemophilia inowanika one in every 10,000. Pari zvino muno muZimbabwe tine 198 mapatients anorarama nechirwere chehemophilia, uyezve tine vasikana vaviri vane chirwere chehemophilia. Hemophilia inonyanyowanika nevanhurume, of which vanhu vakadzi ndo vanozvara vana nehemophilia, oro ndo vanoita pass through chirwere chehemophilia kuvanakomana.
VaChintembo vanoti chirwere ichi chiri muzvikwata zvitatu, vachiti chine nguva yachinokanganisa zvakanyanya utano hwemunhu.
Pane yatinoti mild, koti moderate, kwapati severe. Inongorarama ndine severe, zvinoreva kuti ndinonyanya kubhlidha steriki or ndinonyanyorwara steriki, zvinenge zviri kuti pasvondo rimwe ndogona kurwara kana kaviri kana katatu. Uyo anenge ari moderate uyo anongorwarawo apa nepapa. Uyo ari maldo anorwarawo pamwe kamwe pamwedzi kana even kamwe after kana 2-3 months chete.
Sangano reWorld Federation of Hemophilia iro rine mahofisi kuNational Blood Transfusion Services ndiro rinopa mishonga nemajekiseni ekuti ropa rigwambe zvakanaka. VaChintembo naDr. Gura vakurudzira vose vanofungidzira kuti vane vadiwa vangave nedambudziko iri kuti vaende kuDepartment of Hematology iri kuWard 10 kuchipatara cheParenyatwa kana kuenda kuzvipatara patara zviri kumatunhu ose. Dingindira regore rino rakanangana nekuwanisa vanhu mishonga kuti vasarambe vachibuda ropa kunyika dzose dzepasi rino, kana kuti Access for All, Prevention of Bloods as the Global Standard Care. Nyaya iyi yanyorwa naRopafadzo Mapinidze. Maiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7.